Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzedu zanasi china ndira 26-2017. Sangano rino zivikanwa nenyaya dzekuratidzira retajamuka rinoti riri kupinda mumigwagwa mangwana richiratidzira kusafarira kushungurudzwa kuri kuitwa vanotengesera mumigwagwa. Vanhu vakawanda vochema-chema nemitengo iri kusiyaniswa kana munhu achitenga nedhora rekuAmerica kana nemabond notes. ZANU-PF yoshoropodza mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema avo vakati vamugabe ngavasiye basa vachitiwo vanhu vemuZANU-PF imbwende chaidzo. Zimbabwe yoiswa panyika dzine uori hwakanyanyisa pasi rose. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 PM, tiri kutarisa dambudziko rakatarisana neshirikadzi munyaya dzepfuma inenge yasiyiwa nemurume anenge ashaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona.